Vachipa umbo kukomiti iruku ongoro nyaye uori iruku pomeru wawamuliswa Valena Dichikomba ve Zanu PF Va Prince Duveko Svanda na va Anele Ndevele ve MDC Muzvina bizimisi va James Goddard Vati vaka kukwa kuharare na va Tundia Vachinzi vaida kupiwa mkana ukuti vachere marasha kuwange Sezo kambani ya Iveko ye Motor Angel Yange sirikita basa zvinofadza Va Goddard vati vaka uzwa na va Tundia kuti zvizviitike Vaifanira kutanga vasangana nenengo dzekomiti yezvemugodhi uye ndosaka vakazosangana nenengo ina idzi kumahofisi avo kuBorodale vaGoddard vati pamusangano uyu vaTundia vakati vainge vatumwa nemahofisi emutungamiri wenyika kuzogadzirisa zvinhu kuwange Vati vamuliswa vakataura kuti hurumende yaida kuti vemakambani akazvimirira vashandi nevanhu vari muhurumende mukusimudzira upfumi hwenyika vaGoddard vati vamuliswa vakabuda mumusangano uyu usati wapera uye vakazosara vokumbirwa mari vamuliswa vatoenda pavabvunzwa negwetara vamuliswa advocate Tawanda Zhwarara kuti ndivamuliswa vakavakumbira mari here vaGoddard varamba kuti vamuliswa havana kumbovakumbira mari vaGoddard vati vaTundia ndivo vakavaudza kuti nengo dzekomiti iyi dzaienda kuwange uye dzaida zviuru mazana mana emadhora kuti dzisopa vamwe vanhu kuwange kuitira kuti ivo vaGoddard vakwanise kuwana basa rekuchera marasha kumugodhi uyu vatiwo vaNdevele vainge vari mumotokari mavo apo vaTundia vakavakumbira mari vachiti yaidiwa nenhengo dzeparamende uye paivewo navachikomba navasvanda
Honorable Temba Mliswa never mentioned the sum never asked for anything With regards to the $400,000,
yeah, $400,000. Vamuliswa vakabva ndisati ndatombokumbirwa mari iyi kana kuudzwa kuti pane zvaidiwa.
Vati vakakatyamadzwa chose nekita kwavaTundia uye vaTundia vakabva vavati vaikwanisa kubvisa mazana maviri ezviuru zvemadhora uye vozobvisa imwe yacho kana vapiwa contract yekuchera marasha kuwange vati ipapo vachikomba vakabva vavanyorera nhamba dzeaccount yekubhanga kwavo kuti vagoisa mari iyi.
Then I said to Mr. Tundia, I said, and this money, where is, what does this, what happens to this money?
Ndakabvunza Tundia kuti mari iyi munoida iri cash kana check kana transfer. Ipapo vachikopa vakabva vati ndinogona kuisa muaccount mavo. Sekretari wangu akabva amhanya kunotora bepa vachikomba kubva vanyora mabanking details avo. Vachibva vandipa vakati ndiise mari mubhengi mavo.
Vati kunyange hazvo vakatambira account yavachikomba havana kuisa mari mubhanga uye remangwana racho vakafonerwa navaNdevele vachivaudza kuti vainge vasina kufara nezvainge zvaitika vaGoddard vati vakayambirwa navaNdevele kuti vaifanira kuchenjera zvaitwa navaTundia vaGoddard vati vakabvuma kuuya kuHarare nekuti vainge vatenda kuti vaTundia vainge vachishandira kumahofisi emutungamiri wenyika vati vaTundia vakavapawo kero yemahofisi emutungamiri wenyika epamunhu mutapa building uye vakati vanyorera tsamba mbiri vachishandisa kero iyi asi vati mushure mekukumbirwa mari ndopa vakazotanga kuda kuongorora kuti vaTundia vaive munhu akaita sei vati vakazofonera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mahadi vachiti vainge vasiri kufara nezvaitika vati nyaya iyi yakazobuda pachena mushure mekunge vaMahadi vati vaifanira kumhangara nyaya iyi kana vainge vakazvipira kupa humbo kumapurisa vati vakamhangara nyaya nekuti vanoda kuti bizimisi riitwe pachena uye vati vakazvipira kusimudzira Zimbabwe nhasi vaGoddard vabvunzurudzwa nemagweta enhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva pamwe nenhengo dzekomiti iyi vamwe vachapa humbo kukomiti iyi ndemumwe mushandi wavaGoddard vaDavid Stein gavhina webhanga guru renyika Dr. John Manguja vaTundia pamwe nenhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva gore rapfuura vaTundia vakakoka nhengo dzeboard rehwange kuState House chiti dzaidiwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi pakasvika nhengo idzi kuState House hadzina kusangana nemutungamiri wenyika kunyange hazvo vamuliswa nekomiti yavo vakaratidza kusafara nekushandiswa kwezita nemahofisi emutungamiri wenyika izvi zviri kuendera mberi komiti yavamuliswa yaiongorora uori unotyisa hwaiitika mukambani yehwange uye vakazodzingwa kukomiti iyi mushure mekukonana nedzimwe nhengo dzekomiti iyi kubva kuZANU PF ndakamirira Studio 7 Mwarare, Dini Godwin Manguja.